aida nerechato timetsa zvakanyanya pakurima chekutanga ndechekuti iko zvino tagara tisina mvura because of drought saka tiri kuita mvura yekupomba kubva kunzvimbo dzakareba zvida magetsi chepiri tiri kudiridza zvinhu zvakafanana newiki nemacrops ati kudiridza emadiridziro zvoda mvura inopombwa nemagetsi tiri kugadzira zvakare kuti titotangisa kusima fodya in the next week pa1st of September ndokotosima fodya yemadiridziro saka ipapo tichina magetsi tine dambudziko rakakurisa
asi hamukwanisi here kushandisawo dzimwe nzira dzekuwana nadzo moto dzakaitawo sedhiziri nemagwenya ezuva
is going to be very expensive in terms of farming kuita kuti dzakushandisa dhiziri kuti tiise mumagenereta kuti tikwanise kudiridza kana kushanda chepiri ndechekuti even tikadaisa masola pane mange malevel asi agone kushandisa masolar system masola yes tinawo tinogona kuagadzira magenereta tinogona kuatenga nekuagadzira but it increases the cost of production yemacrops yatinoita hazvizofambirana zvakare nepraise yatinowana taakutengeswa ndezvimwe zvinotinoita izvozvo kuti it increases the cost tremendously magetsi pafarming anodiwa zvakanyanya even mvura inomwa nevanhu inoda kuti ipombwe from the boreholes to the people so it's very difficult kana tiisa magetsi
muri kuwana here zviziviso paine nguva kuitirawo kuti munge muchigadzirira dambudziko irori
chekutanga hatangopiwa warning nehurumende kuti magetsi achazoenda taakutoudzwa kuti magetsi atoenda kuti titangise taakutenga magenera taakutenga madhiziri taakutenga masola setting up system kaizinze masola and solar iri powerful enough for example to operate a pivot zvimwe zvinhu hazviitiki nana solar